Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February the 26th, 2020. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Confederation of African Football, or CAF's, decision on the use of Zimbabwe's soccer stadiums in hosting international matches.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and 14930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we're at www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about CAF's decision to bar Zimbabwe Football Association, or ZIFA, from using local stadiums in all of Zimbabwe teams' upcoming international matches.
This is because all of Zimbabwe stadiums do not meet Confederation of African Football standards. A CAF team was in the country last year inspecting stadiums and recommended areas of improvements on the country's three stadiums, namely National Sports, Mandava, and Baba Fields. The team completely struck off Mandava, a National Sports stadium, while provisionally certifying Baba Fields on condition that issues raised in the inspection would be addressed.
The result: Zimbabwe is to look for alternative venues in neighboring countries for it to fulfill its fixtures.
Zimbabwe's Warriors are expected to host Algeria on March 29 this year in their Africa Cup of Nations qualifiers return leg against Algeria. The match was initially scheduled for Baba Fields, but because Zimbabwe failed to implement CAF recommendations on time for the game, now they have to look for a foreign venue.
This development has invited the wrath of Zimbabwe soccer followers, with some calling for a full investigation into the councils who run some of the stadiums and the government who owns the National Sports Stadium. Parliament is also said to be demanding answers from the sports ministry.
Lingaba lichona njani izulu kandaba ikudivana kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum. Sikhuluma ngodaba lwenkundla zokudlalela umdlalo wenguqu. Sibonile iCAF ibhalela iZIFA izolo iyazisa ukubana kumele idinge inkundla zokudlalela imidlalo esingathi ngama international matches lamanye amazwe phandle kwelizwe. Siyazi ukubana iZimbabwe ilomdlalo ozayo leAlgeria omele udlalwe mhla ka 29 ngenyanga elandelayo owe Africa Cup of Nations. Lo mdlalo ubumele udlalelwe eBaba Fields, kodwa iBF okuyiyo yodwa inkundla ebisithenji ukubana iza hosta ama-international matches eZimbabwe. La isifunyanwe ukubana kayilungelanga imidlalo esingathi ngama-international matches, ngoba iZimbabwe ibikwa yehluleka ukulungisa leyo nkundla njengokutsho kwe-Confederation of African Football. Ngokunjalo lomdlalo sokumele udlalelwe phandle kwelizwe. Asazi kumbe bazacela iSouth Africa, kumbe bazacela iBotswana, kumbe bazacela iMozambique. Akekho okwaziyo ngalesi sikhathi. Siyazi kulama qualifiers futhi awe World Cup azaqala ngoNovember iyeza ke leyo midlalo kodwa njengoba singelankundla kusazi ukubana kuzohamba kanjani ke konapho bayakhala abantu abaningi bathi abezifa kumele baresigne kanti abanye ngabasola uhulumende abanye ngabasola amakhansili ayiwo alomlando ukulungisa inkundla kwezinye indawo ezifana labo Baba Fields ngaleyo ndlela abantu abaningi bayakhonona mpela abalandela umdlalo wenguqu. Lamhlanje sifuna ukuzwa-ke kini ukubana lilubona njani lolu daba. Iqembu lama-Warriors kalisela ndawo yokudlalela elizweni. Abanye sike sabona bebhala bathi hayi ilizwe selifile mpela. Lifile kathesi akusela ama-grounds akusela ndawo zokudlalela inguqu yinto ezwisa ubuhlungu abantu abaningileyo jonga
amashoko akawo mayeyo nthungamile vakawanda vari kuchema nedanho recaf nezuro yakazivisa zifa kuti nhandare dzenyu hadzichakodzeri kuti dzinge dzichitambirwa mitambo yenhabvu yepamusoro vakanga vamboti panhandare nhatu dzanga dzambohongororwa gore rapera National Sports Stadium mandava neBaba Fields mbiri idzi mandava neNational Sports Stadium ngadzivharurwa chose kwosara kuchimboshanda Baba Fields asi zvavanga vakomekedza zvinge zvichiitwa mukugadziridzwa kwenhandare iyi kafu ichidzoka yakawana hapana chaitwa vakataiwa kuzvigona kungovhara zvakare neBaba Fields yanga yasara zvakureva kuti Zimbabwe haichisina nhabvu inotambirwa munyika nhabvu yepamusorosoro chimwe chinhu chirisiri kunyanyotariswa nevanhu vakawanda ntungamiri ndechekuti zviri kuriwawo kuti nhabvu iri kutambwa munyika munhandare dziripo iye zvino izvi inhabvu yepasi nokuti kana isiri kumita kana kusvika panotarisirwa necaf zvichireva kuti nhandare dzedu hapana chiripo kuri kubva vanhu vari kuchema zvakanyanya kumakotas ese vanoteera nhabvu vamwe vari kuti toita sei vamwe vari kuti dai bhora racho ratombomiswa kusvika nhandare dzagadziriswa vamwewo ndo vari kutaiwa inzwai nyika dzakatenderedza dzakaita sesouth africa botswana namibia mozambique pamwe tingangonotambira ikoko nhandare dzichigadziriswa takanzwawo zifa ichitaura kuti ichapila kana kuti kupikisa danho rekafu irori hatisati taziva kuti vasvika papi tamboedza kuti vabate tinzwe kuti vasvika papi hatina kukwanisa kuvabata asi vekanzu reharare vazivisa kuti vamushishi kugadziridza rufaro stadium negwanzira stadium vachizoenda vanogadzirisa dziva resekwa iyo national sports stadium ndeye hurumende hatisati taunzwa kuti vasvikawo papi kuti zvinge zvichigadziriswa asi kana zvakatanga kugadziriswa nhasi hazvireva kuti zvichabatsira kumutambo wezimbabwe nealgeria nokuti mutambo uyu unonzi unofanira kutambwa musi wa29 mwedzi unouya 29 march hatifunga kuti gadziridzo idzo dzinenge dzapera ndozvatoda kutinzwe imi vana vezimbabwe vakateerera nekutarira pane inonguva kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei padanho irori tichienda mberi nechirongwa tine munyarikani wedu wekutanga vakeni mubayiwa vakawanda vanovaziva vamubayiwa vakatungamira nhabvu kudynamos makore ayamboita mbiri yekusimudza mikombe ndofunga vakatozombozorora vabva kudynamos mapendekete anga akurema kurwadza nekuramba vachisimudza mikombe vamubayiwa togamuchirai muchirongwa aiwa tiri vapenyu zvikuru tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuwana nguva yekupindawo muchirongwa chedu tichikurukura nedambudziko rasangana nenyika munyaya dzemitambo yenhabvu kuti nhandare nyika inonzi haina nhandare inokodzera kuti inge ichitambirwa nhabvu hamene kuti mungati nedanho irori maybe you can start by answering in English for the benefit of all our listeners what's your take on this CAF decision to bar zifa from using local stadiums
I think it's a big blow to us as Zimbabweans soccer is a playing sport and also there are benefits that comes with hosting these matches. We're going to play Algeria. It's good for us in Zimbabwe. We the way soccer is played today is number one sport in the world, and it has created employment for millions of people. Hopefully it was going to help us as Zimbabweans if we're going to keep playing these games, hosting them at our stadium. But unfortunately, we can't because we've been barred for not meeting the standards that are required by FIFA. And we don't blame FIFA because they gave us the standard requirements and we not adhere to them. So I think it's a big blow. Something must be done.
Thank you so much, Ntungamiri.
Saka, what's next, Mr. Mbaiwa? Where do you think the Algeria match will be played? South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, where?
Well, as of now, we are all confused. Even if there's always the match is not being played in Zimbabwe, it's not good for us. Because we were supposed to work here in field. Even if we go to South Africa, because it's not going to benefit us as a country. Remember, we're going to, this is how we generate forex when teams come up from outside. With our tourism, this is how we market it. But now if you go to South Africa, it's not going to be foreigners as well. In South Africa or Mozambique, we're supposed to host them here in Zimbabwe and benefit from this match.
Icho kwadi icho chovambaiwa parasikiro vanhu vakawanda vanga vachingotarisa panyaya yenhabvu rimwe divi ramaisa iro retourism idivi rinokosha rekuti nyika yarasikirwa nemukana wekuti inge ichiwana mari yekunze vanhu vachiwana mabasa nezvimwe zvakadaro. Ndaonawo vamwe vari kunyunyuta nedanho irori. Tine mumwe akatambawo nhabvu yepamusoro, Jafet Muparutsa. Vanyora pa Jafet Muparutsa Shortcut Muparutsa Foundation pa Facebook page yavo vachinyunyutawo kuti hanza zvaitwa izvi hazvisi kufadza, regai ngoti verenge ichidimu. Hanzi, yes, I am sad. As a foundation, we are sad. I spent nearly 10 years with the national team and I had an unforgettable journey. I never thought that a day would come when our national team would be forced to play home games away from home. Why? Because our stadiums are not good enough. Mumwe mutambi wenhabvu ari kunyunyuta uyo mutungamiri.
Hongo vakawanda vari kunyunyuta mukoma jonga okwamanje silo nomzana muzi wetu hateve ingcwethi kwezemidlalo. Meanwhile, Mr. Mbaiwa remain on the line. Mr. Hateve, unjani, siyakwamukela kuhlelo.
Sikhona, ngibingelele nabalaleli.
Yeah, imihlolo kaJosephine le esiyibonayo Hateve kwenzakalani kahle kahle ngodaba lwenkundla zokudlalela imidlalo lezi?
Kulukhuni kancane njengoba sikwazi ukubana inhlanganiso yeCAF ile mthetho yabo kumbe sithi ilezinto ekhangele ukubana wonke ama-stadium adlala imidlalo yabo ebe elezinto ezithile. Pho-ke njengoba sesizwile ukubana ngoDisemba bake basitshela ukubana silungise lapha lalapha, kodwa okakhathesi esilokhu esingakakulungisi lokhu. Ngokubona kwami nje ngibona engathi kusuke kwehluleka ukukhulumisana. Ngingathi mhlawumbe kukhulumisana phakathi kwayo yona inhlanganiso yezifa ekhangele ezenguqu, inhlanganiso ye-local authority yona ekhangele ama-stadium lawa akhona, ikakhulu lapha ngikhangele bese eseBarberfield Stadium koBulawayo, okuyiso kade sesisele ukubana singadlalela imidlalo leyi eyekhafu. Kube sokuswelakala-ke ukukhulumisana ngitsho layo yona inhlanganiso yekhafu ukubana sibabikele ukubana sesihambe ibanga elinganani, kuyini okusehlulayo ekutheni silungise lokhu abathe kulungiswe. Ngibona nje kuswelakale ukukhulumisana phakathi kwenhlanganiso lezi.
Ukuthi kungalungiseka yini Hadebe sigcine mhlawumbe sidlalela eBF lapho ebesivele simele sidlalele khona?
Ngokubona kwami kuyalungiseka, konke okubi kuyaqondiswa uma abantu bengahlanganisa amakhanda. Lo mdlalo wona lo e-Algeria singawubona sibili udlalelwa enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo. Uma abantu bekhulumisana, ngikhuluma nje ngokuzwa kwethu lamhlanje, kuke kwaba lokukhulumisana okuthile, asikezwa impumelo yokukhulumisana lokhu, kodwa kukhangelelwe ukubana kube lokungcono okuzaphuma okuzayenza ukubana kube futhi kube khona ukubana inkundla ye-Barberfield Stadium isebenze. Kukhanya engathi abadala sebehlanganisa amakhanda ukubana bezilungu lokusithemba kuzaphuma into ecacayo.
And if something like this, Mr. Hadebe, happened in a normal country like the United States or Canada or the UK, we know that many people would be forced to resign. Is that a likelihood with this situation?
I don't think so. I think there will be many other factors that would have contributed perhaps to the stadium not being fit for use in terms of CAF requirements. In as much as CAF has got its stipulated requirements, it's a bit surprising because you find stadiums which are worse off as compared to the stadiums that we have in Zimbabwe. I think that's an angle that we have also not looked at, which is why in my opening remarks I did mention the important aspect of engagement. I think there was that break of engagement, breakdown of communication between ZIFA and CAF, as well as between ZIFA and the local authorities. So I wouldn't really rush to talk about resignations, but I will say maybe where people failed was the ability to share information, was the ability to engage each other on key issues. And this is an area, I think, as football, I think as local government, and perhaps even as CAF, we need to look at. CAF also, it's very easy for CAF to want certain requirements, but they also need to look at the background of the federation that they are looking after. That is also a very important issue, I think.
Thank you so much, Mr. Hadebe. Please do stay on the line. Vambayua, tirikuona pano kuti veZIFA vakazivisa kuti vachaedza kuita nhaurirano neCAF. Tingatarisira here kuti panosvika musi wa 29 March mutambo weAlgeria neZimbabwe, maWarriors ungabudirira kutambirwa kuBarber Fields pachiitwa nhaurirano yekugadzirisa zvinhu?
Chiri kutaurwa nezvacho ndepekuti magrounds edakuda kutambira bhora Barber Field arisi kunyika mastandards anodiwa neCAF, ende vakaudzwa zvekuti vaite. Zvinanzoti chataa kutaurira napa kana mastandards asiri zvakataurwa neCAF, tida kutaura uvumii handisinyatsonzwisa chekuti zvakataurwa bhora musi wa 29. Taadza kuti ngatitambure, makadaro tozogadzirisa here? Tida kugadzirisa, tozotagadzirisa here? Tikuda kutaura kuti kudii. Vosi kune kuosveta kuti iya vosi zviri kunzi ground iri harina kukodzera kuti ritambidze bhora. Chii chataita nezvacho chekuti tingari tikutaurirana navo kuti aiwa seya zvakadaro zvizvaitire? Ndozvati kuedza kutsanangwa yaiyo. Ipapo hapana kunyatsojeka bhora. Ngapagadzirwe kupuwanwa kunzi ngatiitire zvekudiwa, takazvipuwa pachine time. Tikatadza kuzviita. Saka tada kukumbira kuti vawedza kutaura funa kuti regai bhora ritambirwe munhu musi urwi uri kunzi hamunzirai.
Dzimwe nguva vanenge vachisvitsawo zvichemo kana zvinyunyuto zvinenge zvichionekwawo nevamwe. Kune vamwe vari kutiwo nhandare dzedu dzitori nani pane dzimwe dziri kutambirwa nhabvu yeCAF, asi CAF iri kutaunga isiri kuona izvozvo. Dzimwe nguva ndo zvavanogona kunotaura kana kuti vanogona kuti aiwo tine mari iri kubva kusangano rakati, roda kutibatsira, asi ichauya musi wakati, saka tanonoka kuita zvinhu zvedu, tipei nguva.
Kana uchiita chimba unokopa chakanaka. Ngatikakopei chakaipa chekuti kune dzimwe nyika dzine magiraundi akadai asina kunaka. Ngatizvikombei nekwakanaka, soti vanhu vari kuita zvakanaka ka tofanira kuvapfuura, kana kuti titelefona talevhu yavo, kana kutovapfuura. Totarisa zvakare kuna South Africa. South Africa takaitangira kupinda magemu aritabwa yazvera mashure medu. Asi mukatarisa zvine zviri pamberi, ine magrounds akanaka, ine chiyeso. Ngatisatarisei chinhu chiri pasi, ngatitarisei chiri padenga, tozvikombeya navanhu vanenge vari padenga, ndokuti zvinotimotivheta izvozvo.
Thank you so much. Vambai varambai nyimuri parinare.
Ko vambai vapane vamwe varikuti zifa utungamiri wezifa ngauro epasi hanzi ngava resign muri kuzvionawo sei?
Iri ndikutika chekutanga ndechekuti mukatarisa vanhu vatingati vatsigiri vanoenda kunoona bhora kana team ichitamba national team kutaura vanhu 60,000. Now 60,000 people vanoenda kunoona bhora havachakwanisi kuriona bhora. Pachaitwa sei kana rikanzi harisitambirwa muno muzimbabwe? Saka ukaona watadzisa vanhu vanopfuura vanosvika ku60,000 kuti vaone bhora pahome pavo, ungati kana ndiwo ungamire uchiti ndoda kuramba ndichitungamirira bhora here, unofanira kubvuma kuti apa ndatapa wadzosera vanhu pasi zvezvakanyanyisisa. Hapana achakwanisa kuona bhora muno muzimbabwe. Ndosaka uchiti wahome and away kuti mahome fans vawane mukana wokuona timu yavo ichitamba bhora. Iadvantage. Saka vakuvapuwa disadvantage. Saka tingati tikupungai kuti vanhuloma nako.
Pakaoma. Rambai muri parunhare. Rambai muri parunhare vamubayiwa. Tine muteereri wedu wekutanga muchirongwa. Hallo.
Makadini.
Takasimba, ndiani avo?
Ndiarono Mananavire.
Vamawire.
Mananavire.
Mananavire. First name ndiani?
Aaron.
Mukoma Aaron Mananavire. Muri kufona muri kupi? Thank you so much. Tipei pfungwa dzenyu. Nyaya tiri kurukura ndofunga mainzwa.
Ndaizvo pani mavonero angu panyaya yemagiranda rekuzimbabwe ndinoya kupa mhosva inhau yevatungamiri chaivo chaivo nyika vanopa ikonomi parare kusvika pakuti mari hatichakwanisi munyika. Ndo mavonero andiri kuita. Kana mutungamiri ukanaka mari ikawakwa munyika magirande aya anokwanisa kuvapisa because mari inenge ichiwanidzwa but pari zvino hakuna nokuwanisa mari yacho.
Zvino kana muchiti nyika haisi kuwana mari asi tichiona vanhu vachitenga dzimotokari vachivaka dzimba vachidi, mari iri kubva kupi?
Mari inongova yevanhu vezanu chete neyeuri hwavo. Mari ikapinda munyika tingaiveteo nedzimwe nyika vanotora mari vachita mudzimba dzavo ndokuchibva mari mari inenge isingabvumubhende but vanachitora mari mudzimba kutoamotokari.
Mukoma Aroni, tiri kuona vamwe vasitori mumapato ezanu p f kana MDC kana chii vachiita motokari dzavo dzakanaka, saka zvakaoma kana kuipa kuti tinge tichinongedza kuti vezanu p f ndo vaita uori zvikuru tisinawo pachirongwa. Ngatingonanganai nenyaya dzekuti kuri kuitwa uori tisinganongedze vanhu, asi nyaya hombe iripo ndeyekuti mukoma makanzuru ari kuchema kuti vagari makanzuro anovaridzwe Rufaro Stadium, gwanzura dzivaresekwa ndedzeharare, Baba Fields, Luveve, White City ndedzebulawai nemanga aisa ari mune maya maguta, hanzi vagari havasi kubhadhara mitero. Saka makanzuro kuti azowana mari shoma iyoyo azoiendesa kunogadzirisa mastadium vachisiya mishonga yekuchenesa mvura isipo, zvinhu zvakaoma. Ndo matambudziko iwayo.
Vanhu havasi kushanda havana mabasa, saka vanoona kupi mari kuti vabhadhare kanzuro. Kana hurumende ikagona kupa vanhu mabasa vakashanda vasakubhadhara zvinhu zvofamba zvakanaka. Nenyaya ndichikuona.
Aiwa, tatenda zvikuru mukoma Aaron Mananavire vari kufona vari kusouth Africa. Thank you so much mukoma. Mutungamiri mukoma Aaron, as you heard, is blaming the government and also high rate of unemployment.
He is not the only one. Many people are echoing those sentiments. Go Facebook, ulapa ikasinile to spone gulo Gerald Alngwenya uti yena, the country is dead, Mr. Nkomo. No roads, no grounds, no petrol, no money. Even hospitals even hospitals zinkinga kuphela. Ngisapota isinqumo sekhafa ngugeneral Alngwenya lo. Kuzoba lo Cleopas Khumalo uthi yena, fix the country or you lose everything. Nesisa Dube uthi yena, kutsho ilizwe lethu selifile nya, Zimbabwe ruins straight. These are some of the sentiments, Jonga. It's not only that caller was blaming the government. That's the popular sentiment among Zimbabweans.
Okay, let me hear from Mukoma Muzi. Mukoma Muzi, I grew up in Highfield. We used to have open spaces. We used to have recreational spaces during my years. That was in the early 70s. And all of a sudden, I understand most of those open spaces were built houses as infills. Can we blame the government here, or also the councils have to blame? Because if that happened, it means there's neglect in terms of sports.
Yeah, I think on that particular case, especially with one that you are citing, you would obviously blame the councils. Now it depends on the approach of the council, how the housing and community services department is handling that particular area. But I would say that maybe it's a different story for Bulawayo, where I'm based. I think it's true, things are very tough. But I think the local authority has tried its best. I would cite, for example, the fact that Babafuru Stadium was one of the stadiums in the country that CAF had provisionally approved, and it needed one or two renovations. You also appreciate that Luveve Stadium is still being used by PSL clubs, and also being used by the visiting teams for training purposes. If you look at White City Stadium, they have just attended to it as well, which will give a team like Bulawayo City an opportunity to use it as their home ground this year. If also you look at the Hockey Stadium, which was built during the All Africa Games, which were held in 1995, you also appreciate the fact that it's a facility which has been looked after very well. In such a case that even if the International Hockey Association wants certain specifications to be done on the stadium, it won't be really starting afresh, but it will be attending to bits and pieces. If you also want to look at other stadiums like the cricket stadium, it's still in fair condition. And the other fields that you are talking about, we still have them here in Bulawayo, and quite a number are opening. These are the ones that are used by the junior league here in Bulawayo, which has been running over the years. So,
financial
constraints, but they've tried their best.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our second caller. Hello? Hello? Yes, dear Navo.
I'm Rudara Natom, South Africa.
Mkoma Tom.
Yes.
Magadi Mkoma Tom.
Victoria Falls kune tourism yakakura zvokuti mari inopinda zvokuti kuno yavarungu achiona maforosi mhuka kuna na hwange kweso asi apambira na stadium yaungamboti vanoshikoro vanoenda kunotambira bhora yatingati stadium inoyemurika mari yese inotanga yaenda kupi kwarari yozobva kwarari yozodistributwa asi aibroke haitasviki ikoko saka tosorani pakadaro
yanorwadza
ezvinezvi takutarisa kuti taakuruza mari yetourism yanga ichauya vanhu vangachiva zvanoonawo bhora vanodarikawo city depends nokuti vangani vaenda kunoona vanhu vese vava vachakwanisi kuona nekusapota maplayers avo mari iyo yakuenda kune imwe nyika
aivabazi
reministry yesport vanoti kudii vanoti mari yacho yakaendepi because pane bhajeti yakaitwa hatizivi chakaitwa rini asi bhajeti iyo yakaitwa parasende kwamari mari iyo yakashanda kupi saka ndokatinongozodzoka toti zanupf uroyi hwanyana
Mnyama wataita mkoma ndewe kuta atina varu kumirira bazire zvemitambo kuti vapindure panyaya budget ya muri kutaura tatadza kuvabata. Zvimwe chete vezano PF havasi pano saka tongoramba tese tichiita zvokufungidzira.
Handina uronda hwangu kuti kunokedzera vasipa hakuna kunaka asi havangatombokwanisi kuteera foni chiromga vafonera vanhu vesport because vanotozviziva kuti pane huri hunenge hwakatoitika zvinhu zvinonyadzisa zvisingaiti kwese kwatinofamba inini kuva south africa ndodriva rori unenge uchingoti zimbabwe ozi ii zimbabwe zvanyanya ii zimbabwe zvanyanya ikoro zvinoizvi tinosaboda bhora vana kaizer chiefs vana orlando pirates tinoritaura sei kana tichinzi hatina kana stadium zvaiyo kutambira bhora.
Aiwa pakaoma mukoma ipapo tapanzwisisa. Ndinoimba kuti vari kunzwawo vari muzvigaro kuti ndo kuchema kuri kuita vana veZimbabwe kunzwawo kuti tinotenda Sterek mukoma Tom. Thank you so much.
Asi mota dzakanada vanofamba nazvo vachiita tumashoti video vachitidaridza mota vachiita sei ivo vari kuziva vachiteso zvinonyadzisa. Ndatienda.
Thank you so much mukoma Tom. That's our second caller, mukoma Tom calling from South Africa, who says he's embarrassed by this development in Tunga. He says he can't even break that he is from Zimbabwe.
And I know it's really embarrassing for many people. Sibuyele ku Facebook. Sithathabalaleli kulo Ayanda Thando Galupheli Ndlovu Hobosi uthi wena Nkomo kunjani msakazi wami kutsho khona ukuthi isimo sangagithi. Siyayangisa mase kunzima ukuthi kulungiswe inkundla ibe yinye nje. Solani Ndlovu uthi wena mina zwi uhatebe ngoyojayela ukuthi mina zwi kuzoba lo Sambulo Ndlovu uthi wena Kaffe is 100% right on the decision. The government must stop the looting and give the municipality some money to fix the stadiums. Kuzoba lo Angwenya uyaphinda la njalo laphana uthi yena the best plan is to rent FNB stadium on Alaska. Ngwenya FNB stadium le ngeyakwele South Africa. Uyakhuluma lapho umlaleli adebe uthi ngcono kuyedlalelwa e-FNB. Ngiyazi uyazazi inkundla ze-South Africa, inkundla eqinileyo mpelezwayo le. Halo hadebe.
Sikhuluma nje umgcibelo wona lo obuyayo uzabe uthwele umdlalo omkhulu iSoweto Derby phakathi kwe-Orlando Pirates le-South Africa le-Kaizer Chiefs futhi kuzabe kuphose kulabantu abangu 80,000 kusiya ku 90,000. So yinkundla enkulu kakhulu. Kodwa mina ngokufisa kwami bengingafisa ukuthi kuze kufike kubanga lokuthi sesidinga inkundla ezingaphandle. Bengifisa ukubana kusukela lamuhla kusiyafika umhla ka-29 kube sokukhulunyisiwe le-CAF sayincenga ukubana umdlalo ubuye enkundleni ye-Barber Field Stadium. Ngilethemba lokubana kube yisifundo esikhulu esokubana uma singahlanganisa amakhanda umdlalo lowo uyabuya e-Barber Field Stadium. Uma kusitsho ukubana i-government layo ingenele kungaba ngcono kakhulu ngoba kungaba buhlungu uma singadlalela umdlalo lowo away siyabe nje sesiphosesa lahla i-3 points ebesingazithola. Kungakho-ke kumele kube yisifundo esikhulu ngisho lakuyo inhlanganiso yezifa ma abekhafu babuya ngo-December. Ngibone ngathi ithuba lokuxoxisana ne-Bulawayo City Council ibikhona singaze size simelele ikhafu ukubana isitshele ukuthi lokho lingasibizi. Ngakho-ke sesimisa ukubana inkundla ye-Barber Field Stadium isebenze. So ukukhulumisana kuqakatheke kakhulu kuyanceda. Akukhulumiswane le-CAF sihlanganisa amakhanda umdlalo lokhu engethemba lokubana uzabuya e-Barber Field.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tisataenda kuna vamubayiwa. Pane muteereri ari parunhare ane kanguva akabata. Tingonzwa muteereri. Hallo? Hallo, ndiani vari parunhare? Ndiani avo? Hello.
Mtereri muripo here.
Ndofunga nare yake irikunetsa. I think we have lost our third caller. Tomboenda kuna vamubaiwa. Vamubaiwa, makanzura akati haana mari, pane zvingaitwa here neZIFA kana PSL panyadze nhandara apa? Nokuti ndovaridzi venhandara. Vanhu vari kungopopota vachiti ZIFA yazoregerera nhabvu yadi asi vasina nhandare.
Chinonetsa tisaramba zvaanoita magiraundi. Atikutaura nezvaozi magiraundi. Magiraundi anotibatira pakuti iyo ZIFA kamakanzuruka haangoiti mahara, ibhizinesi. Nekuti pana tambwa temo rega rega vanotora 20%. Saka kana vakaisa mari ka inodzoka. Saka ipozitori bhizinesi pacharo guru. Zvoti vakagadzira masedhamu ese kuenda kugawaya wedza kugweru wedza kusimba rinongouya. Pana tambwa bhora rega rega vanotora 20% pagrosi. Saka handifunga kuti chinhu chinganyanyorema tikatsvaka mari tikachiisira mari kuti chinhu chigadzire. Even if you are not one house, but there are not one never seen Baja, Marisa Rubaja. It's not all right here. We are two budgets of Vegas. This is my ground. My ground is doing up. Karama ground did I not to go to Manguana to Evie that I won a retain. A punishment can you win it? Kumo di Kuana Guam, when I was coaching some time. Not the Karamoka and I wish to be the devil putting women on the credit stadium. Yakamboitwa time yataka mumashure shure kwaitwa maolympics uno mukaiona zvine seti yaini yaiti yabuda kugadzwa yaida kungomenjero basi yatodonda akuru ati hatisi kukoshesa zvinoenderana nemutambo munyika muno.
Yeah, that's a good observation. And Tunga, you heard from Mr. Mbaiwa. He says the authorities are not taking sports seriously. Despite collecting 20% from gate takings, they still don't want to invest in stadiums. I think we now have our caller back online. Hello? Hello, ndiani avo? Taka simba, ndiani vari parunare?
Ndiitwa Zinaka.
Zinaka. Maita basa mkoma Zinaka. Muri kufona muri kupi?
Ndimu Harare.
Tipewe pfungwa dzenyu.
Tino kuna kublema ZIFA. But ZIFA ina ground. Ma grounds nge ma councils. Zare ma councils. Ma councils anipuwa marine government. Saka blame ino zoka ku government.
Chawura enyo ye. Tukute yadera.
Blame ino zoka ku government. No, ndo wari zile lehinika. National Sports Stadium ndiye government chii chiri kuitwa ikoko. Nyika kana nyika ichibhaniwa vakuru vakatarisa blame inodzoka kuvakuru. Plus ive nyaya anofanira kuongororwa ndiPhilip Tshiyangwa. Philip Tshiyangwa ndiye akaenda ari kukafu and ari bvita neZIFA iripo. Tikarega kupatarisa ipapo tinoramba tichingoblema vanhu vasiriwo
ipapo. Mukoma, zvakangofananawo zvakare kuti tiri kublema hurumende, tiri kublema ani, taa kublema vaChiyangwa. VaChiyangwa hatina kumbowanzwawo vachibuda pachena kana pavakambonongedzwa kunzi vataisa ZIFA kushanda, saka kuti vazore mafuta enguruve yavasina kudya. Ndifunga ndo vakataisa makanzuru kuti vapiwa marecommendations kunzi gadzirisai nhandare idzi. VaChiyangwa voenda vonotaurira makanzuru kuti musadaro nekuti ZIFA inozowana pekutambira nhabvu. Ndofunga hazvisi kupindirana. Aiwa, kufungidzira. Asi tangoti tikuzivisei kuti vekafu vakauya munyika gore rapera vachiita mainspection, vakazodzoka muna December vakaona pasina zvafamba, vakazonyora gwaro ravo iri. Saka ndofunga vanhu vanenge vakangorarawo nezamukanwa varidzi venhandare idzi. Asi zvisinei, tinotenda zvikuru Mukoma Zinaka nekupinda muchirongwa. Thank you so much. Mukoma Zinaka is calling from Harare. He says we cannot blame ZIFA because they don't have any stadiums, but they also get a budget from the government, so it goes back to the government who is supposed to give councils money for stadiums.
mfezo wacho i conspiracy theorist nenya yachiwenga yachiyangwa yakutaura
ya yes kufunga hadzi kufungidzira
mnumzana hatebe nxa sikhangela okwenzakalayo konke lokho psychologically akubaphazamisi nabafana beqembu lama Warriors
kuyabaphambanisa kakhulu kubuye kuphambanise abasekeli kube sokuphambanisa kakhulu umqeqetshi ngoba sinanzelela ukubana silo umqeqetshi omutsha oweqembu lama Warriors kodwa okusuka kube lukhuni kakhulu yikho konoko esikhuluma ngakho ukubana wona nje umdlalo wenguqu eminye imidlalo ekhona sisuka siyithathe nje njengezinto zokuzikholisisa kodwa singazavuma ukubana sokuyibusiness ngibone ngathi kuyasikhuthaza ukubana mhlawumbe sitshintshe indlela esikhangela ngayo umdlalo wona lo wenguqu singathi siyawuthuthukisa singathi siyafuna ukufaka lokho abakuthi i-element ye-business phakathi kwakho njalo ukuze sikuthole lokhu kube lula umnyaka wonke nxa uqalisa kule first instance for the eqoqwa yizifa eyiyo esihamba ikhangela ama-stadium zethu uma kuzaba i-PSA lizaqalisa kuqakathekile ke ukubana inhlanganiso leyi ibe yiyo esipha i-direction yokubana ama-stadium zethu ami ngaphi nokuthi kumele kulungiswe lapha nalapha kube sokusiba-ke ku-local authority ukubana icele uhulumende through i-ministry of local government ukubana kulungiswe lapho okufuna ukulungiswa khona ngoba singananzelela ama-20% lawana abawathathayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele ngapha koBulawayo ngoba koBulawayo ngiyakubona kusenzakala lokho i-20% liyana kayihambi ukubana iyelungisa i-Barberfield Stadium direct ngoba it falls under i-housing and community services so iyakwanisa ukubana iyelungisa mhlawumbe ama-training grounds njalo angaphandle ye-Barberfield Stadium iyelungisa ama-training grounds angaphandle kweLuveve Stadium kumbeni White City ngoba amaqembu abe ehaya iLuveve then i-White City abe sihluleka ukubhadala i-20% so kule amount ababacharja yona liyani 20% ye-BF ibisisuka yiyo eyakhompaseta ukuzama ukulungisa ama-stadium lam ngolunye uhlupho olukhona ngakho-ke nxa ibhodi liyana ekhangela ama-stadium sikhangele umnyaka ma uqalisa kuqakathekile ukubana kube le bhajethi ezela kuhulumente ezavela ilungise wona lawa ama-stadium umnyaka uqalisa
siyabonga hatebe before we go to Mr. Mbaiwa
tinava Alvin Jakata tinava Alvin Jakata vanove vechikwata chevatsigiri venhabvu munyika vajakata vazhinji tinovaziva kuti ndiye mutsigiri venhabvu akaenda kuEgypt zviome zvipfave vajakata vakasvikako makadii vajakata
tiripo makasimba here tinopa saivateereri
aiwa tinotenda zvikuru muchitibata pachirongwa chido chenyu chenhabvu ndochaita kuti kutsvagei mukoma Alvin tichirangarira kuti makarova trip yekubva Cape to Cairo muchienda kunoona nhabvu kuEgypt uku asi nyika yenyu yaakunzi haichakwanisa kutambirwa nhabvu nenyaya yekuti nhandare hadzisi kukodzera munotambirawo sei danho iri
zvinodhebha zvikuru zvinhu zvinorwadza zvikuru because tinemaomero akaita zvino munyika nhabvu chinoti zvinhu yatingati kunhu kwatingagone kutandarira kana kuti tichikanganwa nhamo dzese dzatinenge tichisangana nazvo saka kana zvakuzoni hatichakwanisi kuti tinge tichitambira nhabvu munyika yedu hatichabvumirwa kuti titambire nhabvu nenyaya yezvinhu zvidiki diki zvakaita sekuti nhandare hadzina kugadzirwa zvinhu zvidiki diki zvinotirwadze zvikuru zvinodhidhidha
Manzwira makamboita mukoma Alvin zvichai zvaida kugadzirwa munhandare idzodzi zvingadai zvakaremera varidzi vemastadium iyo kana varidzi venhandare idzodzi kuti vangatadza kuzvigadzirisa zvavakanzigadzirisai.
Ndokunge tikada kutarisa zvinhu zvacho zvinhu zvidikidiki chaizvo zvekuti tikatarisa nemari dzinenge dzichitenderera mumadepartment edu mumainstitutions edu zvinhu zvacho zvinodiwa zvinhu zvidikidiki. For example, kuti pari kudiwa rumu inenge massaging bed inoita mari, panodiwa rumu kuti panoiswa matv sets anotsungirwa kumadziro, panenge pachidiwa magafiriji, pane pachidiwa matoilet size nechimwe chinhu. Zvinhu zvidikidiki izvi tichada kunyatsozvitarisisa, zvinhu zvidikidiki zvinenge zvichidiwa kana kuzonestadiamunzi itindirwe ground duty level. Basic maintenance procedures. Asi ndofunga izvipfungamiri hwedu tikatarisa kubva kukanzuru neministry of local government, ndofunga zvinhu zvavanenge vasina kungokoshesa. Asi ndofunga kuti inoimba kuti nemari yavanenge pabudget, mari yavanenge vachiwana zvinhu zvidikidiki zvekuti vanenge vachikwanisa kuti vaite, asi vanenge vasina kuzvikoshesa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza.
Thank you so much, mukoma Alvin. Rambai muri parunhare. Ntunga tisa taenda kuna mukoma Muzi. Tungonzwa vateereri vedu pashona VOA Facebook. Hanzi na mukoma Given Muchegu, don't blame CAF. Government yatadza kuzvimirira. Zvazonyanya, everything is going down now. Beta kuvhara zvemabhora mahombe. Vari kukurudzira kuti zvivharei nekuti government yatadza. Then Emmanuel Nyakonda, hanzi tongombeya. Hanzi aunza kusvibisa nzvimbo, handizivi kuti vari kuti apo. Then kafu yaita zvakanaka chaizvo, shuwa. Vangada kuti nyika dzinotambira muhuruva yakadaro kuti ibhora rebepa here. Ndimukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tine muteereri sataenda kuna mukoma Muzi. Hallo.
Hallo.
Yes, linjani baba?
Hai, nyapira, linjani.
Sikona.
Ncube kokwe.
Kunjani Ncube?
Hayi, Ncube uyaphila.
Uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Hayi, siyayizwa indaba, ibuhlungu bakithi. Indavu sifuna idlalelwe lapha, akulungiswe, abantu abakhulumelane kulungiswe. Okuhluphayo silungiseni bakithi. Heyi, singayenza into enjani bakithi?
Bakithi, ubona besenelisa yini ukukhulumisana mhlawumbe begcina bevuma ukuthi umdlalo wethu lo ozayo le-Algeria udlalelwe khona e-PF?
Yikho kumele bakwenze khonokho, akulanto abangayenza bengakhulumelani, kulabantu nxa bengakhulumelani. Abantu abakhulumelana bamele bazifundise ukuwelelana, bekhulume belungisa into enhle. Ingaba into embi kakhulu kithi le.
Uyawuthanda kakhulu umdlalo wenguqu?
Into bakithi esiphila ngayo ayiyo esiyithandayo bakithi, isenhliziyweni zethu. Manje nxa singayisusa kanto emnandi lapha kithi, siyabe sesingeni kokunye. Sure.
Wona umdlalo we-Algeria lo Ncube, ubona izala nkomoni, kungakhathalekile ukuthi kasikwazi lokuthi usuzadlalelwa ngaphi?
Ya, mina ngithanda ukuthi ukufunda kuhle, safunda ibhora kumateriyal. Singafunda sasasiyabesesisazi. Esikufunayo ukuthi sifunde, kodwa la ingabuyi sithi sizofundisa, siyakwazi ukuyitshaya. But it's my out. So we super my supporters to get him in the Lamas as in the government in New York, please. As it's not Kuluman, Jan, it is when he sees where Kuluman sees it. I
see a bong and moving on again. I will say, Loba.
I got a bong.
Umlaleli ke lo Ncube yanzi nabancube vanhu ngavatawurani ava zviri kutaura na mukoma Hadebe. Azi ngavataurani mtambo uri kuya utambirwe ku BF sezva gara zvanga zvakarongwa.
Hanzi na vamubaiwa panotauriranwa chii chinotauriranwa nokuti zvakataurwa kunzi gadziriswa hazvina kugadziriswa. Hamungati ngatitaurirane chii chinotauriranwa.
Ndiyo imwe nyaya futi iyo.
Yes. Tombonzwa kuna mukoma Hadeb.
Mnumzana Hadeb ukona. Halo Hadeb.
Yebo ngikona.
Yeah, yebo asikwazi ukuthi usuzadlalelwa ngapi lo mdlalo. Mhlawumbe bazakhulumisana udlalelwe eBF njengokufisa kwakho. Kodwa mhlawumbe iCAFA izakwala ucina udlalelwa kwamanyamazwe mhlawumbe eBotswana, South Africa, Zambia, kaSkwazi. Kodwa ubona izala nkomoni kulowo mdlalo.
Algeria siyazi kubana liqembe elikhulu iyadlala siyazi kubana kuyina sebe kuachivile ku Nations Cup siyazi kubana kuyina sebe kuachivile even lokuya ku World Cup kodwa sananzelela kubana esikhathini esine ngama Warriors ethu lapho sithi bayanqotshwa yikho lapho abayenza kuhle kakhulu. Ngibona nxa umdlalo ungabuye eBurgerfield Stadium lokho mina okuyinto engiyishisayo njalo embono engathi izayenzakala nanxa nje abantu abaningi sebehle bakhalala. Ngibona sizayimangalisa sibilithi singathola i-3 point kodwa bengathi siyedlalela ngaphandle engikhangelele ukubana kungazayenzakala. Ngibona lakho singalwisa mhlawumbe sithole i-draw but ngokubona kwami ngibone ngathi umdlalo uza abuya e-BF. Isimanga nje sikhona ukuthi umbiko we-CAF low ufika ngemva kokubana wona amadoda e-Algeria efikile kobulawayo ngeviki eliphelileyo bathi bona bazokhangela inkundla e-Burgerfield Stadium babhodabhoda bekhangela lalapho nje ukuthengiswa into ezinjengenyama lemahoteleni bekhangela ukubana kuzindawo ezinjani. Ngingathi ukubana yibo mhlawumbe abayenza ukubana ikhafu icabange kanje kodwa-ke kuba yisimanga nje lokho engingathi into zangikhona zisuke zaqondana kuba yisimanga esikhulu kodwa ngibona kuzakhulunyiswana mhlawumbe singathi sivuka nje kusasa sokulokunye okwenzakalayo mayelana ngomdlalo wona lo.
Murunzwere zvirutaurwa na mukoma Mozi.
Hanzi
Algeria vakomana veAlgeria manje vanga vari muZimbabwe last week kuzoongorora nhandare
yeBF.
Saka hanzi vakatenderera vakaona and surprisingly this has happened now but Hatebe is very careful not to insinuate anything. Hanzi, I'm not suggesting kuti ndivo vakanocomplaina kuCAF, but ndizvo zvakaitika.
Yes, zvinogona kunge zvakadaro. Tati chiedza kudzosa vamubaiwa pachirongwa nhare yange yambodona handizoti vakwanisa kudzoka here pachirongwa. Vamubaiwa mavapo here?
Hello,
Mr. Mbaiwa. I think we've lost him, but we still have Mkoma Alvin Jakata. Mkoma Jakata, your thoughts on Zimbabwe looking for an alternative venue. Ndekupi kwa munga tarisira kuti dai tawa na edu. Tomboti na urano dzinga dai dzavhurwa kana appeal yekudai kwa neZifa ya ramba. Pane pa kumanikidzwa kuti mutambo utambirwe kunze kwenyika. Ndekupi kwa munga ti dai mutambo wakaenda huko.
Inini zvangu ndinofunga kuti ndiri kuJohannesburg tikatsvaga nhandare iri muJohannesburg South Africa ndofunga tine hama neshamwari zhinji dziri varikugara muSouth Africa ende Johannesburg ndofunga inzvimbo inenge central yekuti vanenge vari kune mamwe maguta ari muSouth Africa imomo vanongokwira vachiuya direct ende kuJohannesburg unongori mukana zvekare weziyisa wekuti vawane kana kutoita mbouitoka mari keforeign currency chinzi ikoko kuchiitwa zvinhu zvese zvinorwanwa nemastadium authorities zvemari nechinhu izvi saka ndofunga kana malupos aya anonzi anomboitika muno muzimbabwe zvekuti tijanenenge yakazara ine 162,000 kozvinzi hayo kwabhadhara 25,000 kana kuti 20,000 chete ndofunga izvozvo zvinogona kusabuda zvakadaro saka ndinofunga kuti Johannesburg inenge iri nzvimbo inenge iri nani tikakwanisa kuwana kana Super City kana any other stadium kana Ellis Park kana Johannesburg stadium kana Orlando stadium tinofunga kuti tinogona kuita zviri nani ndofunga takamboona pakatamba Zimbabwe paikatamba makwikwi echani muna 2013 then last year zvekare Zimbabwe paikatamba makwikwi ekosafa na last year gore rapfuura vachoina makwikwi ese ekosafa Zimbabwe yaitoita masapota akawanda kudarika even South Africa pane 2017 yakatamba neSouth Africa masemifinals ekosafa kuRustenburg Zimbabwe yanga itori nemasapota akawanda kudarika South Africa saka ndinovimba ndinechivimba chekuti mutambo ukaitwa kuJohannesburg ini pane pakudawo marketing yarasimba neadvertising yekuudza vanhu kuti nechi chikwata chiri kutambira muno muSouth Africa ndinovimba tinechimbo chekuti hama zvinhu zvinoshamwari zvinouya kuzotsigira chikwata chedu
But tanzwawo Botswana ichinzi ya zvipira kutaiwa kana mashaya pekutambira takasununguka munoonawo sei kuti mutambo utambirwe Botswana
ya ndizvozvo vanhu vakaomera vari kupema tinenge tisina option kana zvekuSouth Africa zvichinge zvichiti dhurei kana kuti zvine macomplication handioni chakaipa kuti tinotambira kuBotswana asi ndofunga tikada kutarisa izvozvo Zimbabwe iri tamba neAlgeria musa 26 March kuAlgeria then yozotisvakira musa 27 March kudzoka kunoko muZimbabwe hamuna direct flight inobva kuAlgeria ichiva kuZimbabwe direct flight inowanika kuSouth Africa saka ndinofunga kuti zvinge zviri chipa kuti ndosaka ndasuggesta Johannesburg zvinge zviri chipa zvakare kuti veni Zimbabwe ichingotisvakira inenge yangokwira
100 km obva wangogarira ikoko
Mupo wangu karemu muurara ndiye murotambwa mangwana achona kana tatiende kuBotswana tinenge takuitafuta mamwe matravel agent futi saka tinogona kutipa inconvenience asi kana zvinhu zvisinaonya kumira mushe ivin kusouth africa kwachona handione chakaita kuti tinge tichinotambira kuBotswana
thank you so much mukoma
asi muri kuona Zimbabwe ichitamba sei neAlgeria mumutambo wacho uyu
ya mutambo uyu mutambo wakaoma zvachose nekuti Algeria ndofunga tikatarisa iri kumusoro kumarankings emuafrica muno chikwata chiri kutamba zvakanaka chaizvo ende ine vatambi vari kutamba internationally vari kutamba zvakanaka chaizvo asi tikatarisawo nhabvu yedu tinoona kuti Zimbabwe gora redu riri kuita richiimprova zvichiyanambichana saka kana vagumana vakatamba vakaisa nemwoyo wese vakasa chita chete kana kurespect chikwata chealgeria ndinoona sekunge tinogona kuvasurprise tinogona kuita 4 points out of 6 points tikadhirowa ikoko tokwanisa kuvarovawo kusaidi kunoko kana tikaita 2 points tikadhirowa ikoko nekunoko kana tikaita 3 points tikawina 1 game chinenge chiri chinhu chakabata bhozi Algeria itimu zvayo inotityisei asi chikwata chedu ndinochitemba ndinechivimbo zvangu chekuti chatisimbe echinenge
tichitarisa mukoma aluva iyo Africa Cup of Nations tikuona kuti Zimbabwe neAlgeria dziri pamusoro asi munoona Zimbabwe ine mukana here nokuti pasi apa Botswana neZambia kunyange Zambia isina hayo point inogona kungozopidigura zvinhu
ya because izvinezvi Zambia yakaratidza kuva serious kwayo payakaapointa kochi mutsva anonzi Micho ndokunga ndikochi anomukurumbira muno muAfrica anozikamwa chaizvo anoziva bhora remuAfrica zvakati o saka ipapo Zambia inenge ichida kutsva kuti irwise itire parisoro ndosaka ndataura kamwe ndikatsveni at least paAlgeria tichaona kana 2 points dzakakosha kana 3 points dzakakosha tikatoona 4 kana 6 zvinenge yapona asi handifunge zvangu kuti Zambia chinotakairova kumusha kwayo handifunge kuti munomu ingakwanisa kutiji kana Botswana Botswana.
Thank you so much, Mkoma. Sorry, we're out of time and we'll have to leave it there. We have to thank our guest, Mr. Kenny Mubaiwa, a former Dynamos Football Club president, Mr. Muzuwetu Hadebe, a soccer analyst based in Bulawayo, and Mr. Alvin Jakata, one of our prominent soccer fans. Jonga Kandemiri, anatumora zakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo.